manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kunyana 4 2017 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC mchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Director General vari kushandisa gwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17 of 2009. Inovayo yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana-siyana kungave kuri kutora zvitupa
Urongo hwekutorisa vanhu zvitupa hwotanga ofisi yamujiti ichitenderera muvanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana vamwe vachichema-chema nemari dziri kubhadhariswa.
Isu tiri kutarisira kuti kupera kunoita gore rino tinofanira kunge tanzvirisa vanhu vese tachizogadzirisa yatinotiyo provisional voters nekuti vanhu vese vanenge vakuya kuzotarisa iyoyo kuona kuti vari kugutsikana nayo here.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vane chivimbo kuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzvare vavhoti. Sachigaro webato reMDCT Valavu Momoyo avasina kuenda kumusangano weMDC Alliance nemugovera vanoti vakagadzirira kuita hurukuro navamogen tsvangirai nezvekusafara kwavo nemubatanidzwa uyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Ofisi yamabhara nemukuru wenyika yaregistrar general nhasi yaparura chirongwa chekutorisa vanhu zvitupa zvitsva magwaro ekuzvarwa pamwe nerufu. Chirongwa ichi chichaitwa munyika yose uye kwemwedzi mitatu apo vehofisi iyi vachange vachitenderera vachitorisa vanhu magwaro aya. Asi patove nekuchema-chema kwevanhu kare zvichitevera nyunyuto dzasimudzwa nevamwe dzekuti mari dziri kubhadhariswa hadzikwaniswe nevakawanda. Zvinonzi vane zvitupa zvinoratidza kuti havasi zvizvarwa zveZimbabwe vanenge vachida kuchinja kuti vapiwe zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe vari kubhadhariswa madhora makumi mashanu. Kana munhu akarasa chitupa achida kupiwa chimwe anonzi anofanirwa kubhadhara madhora gumi nemashanu uye kuti uwane gwaro rekuzvarwa unonzi unofanira kunge uchibhadhariswa madhora mashanu. Izvi zvaita kuti vamwe vagari vemumusha weAppworth vanyore gwaro kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vachida kuti vabatsirwe kuti matambudziko avari kutarisana navo anosanganisira iwaya ange achinzwikwa mudare repamusoro nechimbi-chimbi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vatenda kuti vatambira zvinyunyuto zvevagari vekuAppworth ava asi vati magweta avo achiri kumbozviongorora. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti ratambirawo zvinyunyuto zvakadaro kubva kumatunhu akasiyana-siyana. Sachigaro weZESNI uye vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanhu vapiwe zvitupa pachena kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongu tasanganawo nemareports akada seiwawo ekuti vanhu vari kunzi ivo vanofanira kubhadhara mari kuti vawane matsamba akasiyana-siyana zvitupa mabirth certificate nezvimwe zvakadaro. Registrar General vari kushandisa gwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17 of 2009. Inovayo yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana-siyana kungave kuri kutora zvitupa kutora kana kureplesa chitupa chesimbi nechitupa cheplastic kana wo zvakare kutora birth certificate. Pane mari dzakawanda wanda chaizvo asi dzakasetwa kudhara in 2009 hadzina kumbotariswa kana kurivhaiswa mari idzodzo.
Asi pane dzimwe nzira here dzingaitwa nevanhu kana masangano nokuti tinoona kuti vamwe vangu vachikurudzira kuti dai zvitupa zvapiwa pachena.
Ndizvozvo ndokurudziro yatinayo isu sezvese nekuti iraiti yemunhu kurarama ari munyika yeZimbabwe ikodzero yake. Uye ikodzero yake yekuti ange achikwanisa kuvhota, ange achikwanisa kuonekwa semunhu, kuti ukwanise kuonekwa semunhu unofanira kunge une chitupa. Saka hazvifaniri kudhura kuwana chitupa. Chinhu chinofanira kunge chakachipa zvikuru, handimbongoti zvinhu zvinofanira kudhura kupfuura dhora chairo. Asi isu tinoti sezvese panguva yakaita seino ya prepare my elections arikuya mugore rinouyawo, dai waro register general vanyevenusa mwoyo kuti avo vasina mari dzokubhadhara vapuwe pachena.
Munoona vana vezimbabwe vachirasikirwa here chikapetwa vanhu vachikundikana kubhadhara maridzi?
Hongu tinoona kuti vana vezimbabwe vanorasikirwa zvikuru. Pane vana vazhinji vabva zera vakatena 18 kana vakasawana mukana wokuwana zvitupa. Zvinoreva izvo kuti havakwanise kuvhota mugore ra2018.
Vanga varisa vachigaro veZimbabwe Election Support Network, Zesni Vaindru Makoni, vanouya zvakare Gweta, vari parunhare neStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rekwaRegistrar General panyaya iyi. Zvichakadaro, sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti vanhu vanokwanisa kuvhota nezvitupa zverata musarudzo dzegore rinouya. Vanotiwo vanotarisira kuti vachange vave negwaro revavhoti idzva mukupera kwegore rino. Nechishanu, michina yekunyoresa vavhoti mazana mana yakapinda munyika asi kukasara mumwe zviuru zviviri nemazana matanhatu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 apo atanga nekubvunza kuti michina yasara inouya riini.
Imedziyo unowatatarisirana nawo ndowatiri kutarisira kuti unenge wauya, mishina yese yakasara inenge yauya.
Tochitarisawo vamwe vanga vachimbotaura mashoko ekuti panogona kuitwa sarudzo dzechimbi chimbi kana muna kukadzumo gore rinouya here, zvinokwanisika here?
Isu tiri kutarisira kuti kupera kunoita gore rino tinofanirwa kunge tanyoresa vanhu vese, tachizogadzirisa yatinoti iyo provisional voters list, nekuti vanhu vese vanenge vakuya kuzotarisa iyoyo kuona kuti vari kugutsikana nayo here. Tiri kufungidzira kuti kupera kwegore rino tinenge tanyoresa ari munhu wese uye ane kodzero yekuti ange achinyoreswa semuvhoti.
Kana mapedza izvi, sarudzo dzinokwanisa kungoitwa chero nguva gore rinouya?
Sarudzo dzinokwanisa kungoitwa chero nguva gore rinouya kunge hunge tanyoresa vanhu vese, asi tese tinoziva kuti sarudzo hadzibva dzangonzi dziriko mangwana. Pane zviga zvakatemwa nemi zvakatarwa nemutemo zvekuti sarudzo dzinodainzirwa kwozoita mazuva anopera akati akati kusvikira musi wesarudzo. Saka tinenge tinotarisira tine vimbo yekuti izvo zvinoteedzerwa, ende kana zvikateedzerwa izvozvo hazvireve kuti tichipedza kunyoresa muna December sarudzo dzinenge dzaamuna kukadzi gore rinouya.
Saka bumbiro ndo rinenge richitariswa?
Bumbiro ndo rinofanirwa kutariswa, ndo rinotibata tese.
Touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mametal IDs zviri kufamba sei, zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro?
Wongu ndoda kupa jekesesa ipapo zvakadzama kuti wongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chiye chinombopiwa munhu wochaimbopiwa vanhu vakamirira kuti irata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvozvo ndataura kwatiri kuzeki zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe, ndine kodzero yekuvhota.
Sachigaro vezeki amairita Makarau vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mumwe vateedzeri vemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoonekwa sevane mukana wekutora matomu ekutungamira bato reZANU-PF kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogona kudzingwa kubva mubato iri sezvakaitwa kuna amai Joyce Mujuru. Nyanzvi idzi dzinotiwo hazvisi pachena kuti ndiani achatora masimba mubato iri. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaVivid Gwede avo vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaudza Studio 7 kuti hapana chitsva pane zviri kuitika kuna vamunangagwa.
Kune vakawandawo vakatomboita savamunangagwa vachinzi ndofunga vasvika pekuti vanga vachitora chigaro. Mukatarisa nguva yana Edson Zobu vakambonyorwa kuma 1994 nemapepa Wachinzi lofunga wakutushika bajigaru. Asinona kuti jezi zaka zungutza katika.
Wagwede wawza Studio 7 kutivamu gabe warukuru wisani saji kwa tashawa muna ngagwa neche G40 senzira ya kura mbavari pachigaro zamara wapinda mguwa mukuru we Zimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairo Anyamano ting apana chingatazivamu gabe kutandati wa munanga kwa mbatu osezu waka virakita izukari
ndo matongira wa mgabi ndo unu wa mgabi wakwa zuka honi kuna na munanga kwa nukuti shaka 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 kana gira kwa hivyo kana wangu umeiro wa mbira kana kita kutilani roa mbira wanufana mkura msuru ee kangu alipazani papu wa chito shandiswa munguwa zana kukura hundi kana munanga kwa kana wasa kire mai wa mwanozi ndo wachataki kwa G40 wana kwa mtuzo wasa kire mai kuti kunyefa vamu gaba gaisi munu paya paisi shubuka na wajifema
kunyange hazu vachibvuma kuti vamunanga gwavano kuna kudzingwa mbato mukuru wemedia center vaNST Mzengi vanoti hazvisi nyore kuvadzinga panguva ino zvikuru senyika yatarisana nesarudzo
kudzinga hako kuti ndadzinga hakunganesi asi zvinozotevera ndo zvinenge zvoda kuvongororwa kuti tikavadzinga apa toda kuenda munhu vamugaba vanoti vakavadzinga apa pane sarudzo yavakatarisana nayo vanozodii musarudzo kana zvamira zvakadaro takatarisana nezvimwe zvakamboitika kunana 2008 kuzebora muzango
mashoko avamudzengi anoenderanawo nemashoko akataurwa kubepanhau rethe Standard apo vakati vamunangagwa vane rutsigiro rwakasimba kubva kuvakuru vechiuto nevakarwa hondo yerusununguko zvinopa kuti tsoro ikuvabvisa inetse kuronga nyanzvi idzi dzinobvumirana kuti vanhu vangangotaura kuti vamunangagwa kana ani ane mukana wekutora matomu kubva kuna vamugabe asi hazvisi nyore vamudzengi vanotiwo hazvina kujekawo mubato iri kuti kunyange vamunangagwa vakadzingwa mubato ndiani achatora matomu mumwe mugari wemuharare va Nijiwa ya wawo za Studio 7 kutivaru unase kutikudzingwa kwa mai mjuru pamwini zirikitika kuna wamunangagwa zvine chekita ni muzimewe mtungamiri wenyika amai Grace Mugabe vantu wanu unase kuti amai Mugabe vavi kuda chigaro chipa msoro
sakutochida chigaro ando chida nukuti vano zvona semuna asina chimwe changu sakuita kunzekwe zvematongero enyika
varo hanya vantu kunyange hazvo amai Mugabe vaine simba pari zvino nekuda kuti murume wavo achipo simba iri rinopera musi unofa vamugabe bumbiro remutemo wenyika rinoti kana mutungamiri wenyika akafa kana kusiya basa nezvikonzero zvakasiyana siyana mutevedzeri anenge apedzisira kubata chinzvimo chemutungamiri wenyika ndiye anobva atungamira hurumende kwemwedzi mitatu kupa bato mukana wekuduma munhu anozopedzisa nguva mutungamiri anenge afa bumbiro rezano PF rinoti kana izvi zvikaitika panoitwa musangano weCongress wechimbi chimbi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Sachigaro webato reMDCT vala mumomoyo vanoti kunyanga hazvo vaine zvinyunyuto pamusoro pemushandira pamwe namamwe mapato ivo nevamwe vakuru vakuru webato iri havasi kuzobuda mubato sezviri kutaurwa nevamwe vachiti vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvichagadziriswa. Mutoro wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muvulawayo nhasi vamwe vati vanoda kuimbisa vatsigiri webato reMDCT nevamwe vanhu vose munyika kuti havazi kuzobuda mubato iri. Vamwe pamwe nemumwe vevateedzeri vebato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe nemurongi wemabasa mubato iri vaAbednico Bebe vari kugunun'una pamusoro pezvinzvimbo zvedare reparamende zvinonzi zvichapiwa mamwe mapato kunyanya mumatunhu eMatereland mubatanidzwa uyu. Vatatu ava nevamwe vatsigiri vavo vakange vasipo pamusangano wakaitwa munhandare yeWhite City nemusi wemugovera muvulawayo. Asi vamwe vati vane chivimbo chekuti mutungamiri weMDCT vachagara navo pasi kuti vataurirane vanzwisisane pamusoro penyaya iyi.
I want to assure all those who have supported the MDC for years. And
ndinoda kuvimbisa vose vave nenguva yakareba vachitsigira MDCT nevamwe vanhu vose vemuZimbabwe kuti hapana kupatsanuka kwebato kuchaitika. Ndine chokwadi chekuti sevatungamiriri zvichemo zvatinazvo hazvinei nekuda kusiya bato. Dai taida kusiya bato reMDCT tingadai tisina kunyora tsamba yekukumbira titaure navachangirai.
Vamoyo varamba kuti zvichemo zvavo zvine chekuita nezvemarudzi vachiti ivo nevamwe vavo vanhu vakazvipira kwenguva yakareba vachishandira musangano weMDCT uye vanoda kuramba vachiita izvi kuti bato ravo rive iro richatungamira nyika mushure mesarudzo dzegore rinouya. Vati vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvichagadziriswa nekukasika kuti bato ravo rigokwanisa kugadzirira sarudzo pasina zvimwe zvinovhiringidza. Vachitaura pamusangano wemusi wemugovera, mutungamiri webato reMDC vamoge mutsvangirai mumashoko akaonekwa nevazhinji seakanangana nevakuru vakuru vebato ravo vari kuramba mubatanidzwa, vakati zvinovarwadza kuti pane vamwe vanhu vave kupinza zvemarudzi munyaya yezvematongerwo enyika.
Mugabe and the nationalists have failed to build a nation. Inoita kuti munhu wese afile kuti is part of this nation. I am very content nenyaya yekuti akuita zvipoka zvipoka. The Zulu unconquerable, Taranga invisible, Ndebele hegemony, Manyika with their insanity and insecurity. Now, this is a very dangerous development.
Asi vamwe vasimbirira nerekuti zvichemo zvavo hazvinene nyaya yemarudzi. Vabvuma kuti iwo nevamwe vatungamiri vose vaive mumusangano wakapa vatsvangirai masimba ekuti vaite mubatanidzwa nemamwe mapato, asi vati izvi hazvirevi kuti vanofanirwa kubvumirana nezvimwe zvavari kuona kuti hazvizi kufambiswa zvakanaka. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka varambawo mashoko ekuti vatsvangirai pakuumba mubatanidzwa vari kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinongorora nyaya dzemitemo nemashandiro edare reparamende reVeritas runoti bhiri rekuvandudza mutemo wekusarudzwa kwemutongi wematare kana kuti Constitutional Amendment No. 1 rakaendeswa kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rinogona kunge risiri pamutemo, uye vamwe vanogona kuenda kumatare vachipikisa kana vaMugabe vakaisa runyoro rwavo. VaMugabe vakapiwa bhiri iri musi wa22 Nyamavhuvhu, asi kusvika pari zvino havasati vaisa runyoro rwavo pabhiri iri rinovapa masimba ekudoma mukuru wematare, kwete kuita izvi vachishanda nesangano reJudicial Services Commission. Vanokokera bato reMDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti ichokwadi kuti bhiri harina kufambiswa zvakanaka.
Ndiwo maonero atinoita nekuti izvo pane vanhu vakanyorwa kunzi vakange varimo mukuvhota kwazvakaitwa, pane vanhu vatatu vanga vasiripo zvachose, vanga vasirimo munyika, asi avo takazvoshamisika tanzwa pane vanhu vanonzi vakavhotera bhiri. Tamuchiri tarangwa maripoti akawanda avanhu vanga vasirimo muparamendi. Mamhanisirwa azvakaitwa anga ari echimbi chimbi, ari ekumbunyikidza.
Saka vaMugabe vakasaina kuti vava mutemo makagadzirira kuenda kumatare.
Ndizvandinotarisira kuti pano panoda kuchinjwa kumatare nekuti nyaya iyoyo yakatokanganiswa. Vakasazvikoshesa vakada kuenderera mberi kuti mutemo uzonosainiwa. Panenge paine zvikonzero zvakasimbisisa zvekuti dare gumi nemunyika muno riongorere nyaya yacho.
Vanokokera bato reMDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo sachigaro wekomiti yezvemutemo vari nhengo yeZANU-PF vaZiyambi Ziyambi, avanoti havatenderani navaGonese.
Vanhu vakasvika 2/3. Mushure mekunge vanhu MDC vati maverengerwo aitwa vanhu haasiriwo, leader weGovernment Business House vakabva vataiwa, vanhu vose vari kuda kuti bhiri ripase endai kudiviro, ndobva vaverengwa 1-1 vachidzi 1-2 kusvika vasvika 182, kwaidiwa 180, ndobva vakwana, ndobva zvaita munhu wese akanyarara, ndobva raendeswa kuSeneti zvimwezvo zvikanoitwa. Kana president vawana bhiri iroro vanobva vaitawo inonzi muchirungu due process yekuti vange vachisaina kuti uve mutemo. Kana vane zvinyunyuto zvavanazvo vanoridzora kudare.
Ko, zviri kunzi pane mazita evamwe vanhu akaiswa kuti vanga vari mudare reparamende ivo vanga vasimo, ichokwadi herechi?
Iwayo ndo handiri kuti manyepo. Saka vakaverengwa munhu wese anga aripo nematerevhizheni, hapana anga asiri kuona kuti vanhu vaverengwa.
Sachigaro wekomiti yezvemutemo mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF vaZiyambi Ziyambi vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wa America wa Donald Trump mangwana vari kutarisirwa kuzivisa nezvechisungo chavo chekupedza chirongwa chinodzivirira kubva mukuburiswa munyika kwevanhu vakapinzwa muAmerica zviri kunze kwemutemo vachiri vana vaduku. Vamwe vagari vari kumaruwa eShurugwe kwaNhema vanoti kushaikwa kwemotokari dzinotakura varwere kana kuti maambulance kuri kuisa utano hwavo panjodzi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vagara ava vanoti zvipatara zviviri zviri pedyo navo zvakaita sezvamawande netongogara hazvina motokari dzinotakura varwere. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vachatenda mhindu vakaudza Studio 7 kuti kushayikwa kwemotokari dzinotakura varwere pedyo navo zvave kukonzera kuti vagari vazvitsvagire vega motokari pakaita urwere, asi vakati vamwe vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwekunonoka kwerubatsiro.
Nyaya yezvipatara kuchipatara chedu chatorapiwa chatoti ndo chiri padhuze nechakafana nezvamawande netongogara, hatina ambulance inokwanisa kutakurirawo varwere vanenge vagwara kuti iinde navo kushurugwe nekuchimbidzawo zvinenge zvichidikamo pamugwere. Saka inyaya yekutoti imi ndi munotozotsvaga kuti muone kuti mungahaya mota yenyu yamunofamba nayo kusvika ikoko, bhati zvinenge zvakaoma nekuti munenge musina mari. Saka dambudziko iroro tachida kuti ode hurumende yatibatsira. Kushayikwa kweambulensi uku kunotoita kuti vamwe vatofira munzira, nekuti pamwe vachanzi imirirei iri kushurugwe pamwe inenge yatoenda kotakura kune zvimwe zvipatara. Saka paichazouya kuno kupamwe murwere uyanga achifanga kuti aone dokta asana afektika zvakanyanya, anotozosvika pakuti acharwarisa kusvika pakuti pamwe anofira murodhi ari munzira.
Izvi zvakatsigirwawo naMailiza Chivi, avo vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vawanirwe motokari dzinotakura varwere pedyo navo kuitira kuti vachengetedze utano hwavo.
Tine zvipatara zviviri zvakatikomberedza, Tongogara nezvamawande. Zvipatara izvi hazvina ambulensi. Mugwere wagwara, wagwarisa, waenda kuchipatara. Wosvika wofonera ambulensi kubva kuShurugwi, mugwere uyana achingoiwira. Pano wosvika ambulensi iya, woenda Shurugwi, haazve zvakangooma. Ambulensi ngaidzigarewo dziripo pazvipatara, semudunhu mune vanhu. Ambulensi ngadzigare dziri pazvipatara, zvazvo kuti munhu akangogwarawo, munhu odonziwo, odonzi chikwira muambulensi woende Shurugwi. Haya papo takaomegwa isina kuti shuwa apa munhu inovabva kumusha pamwe nengoro.
Mumwe womugari vaSamson Chabata vatiwo kusagadzirwa kwemugwagwa unobva panzvimbo yeChachacha kuenda kwaNhema kunowedzerwawo kutambudzika kwavo kana vasangana neurwere. VaChabata vati mugwagwa uyu wakashata zvikuru uye une huruva yakanyanya.
Panyaya dzezvipatara pamaambulensi hapana. Pachipatara chepatongara pana ambulensi. Zvamawande hakuna ambulensi. Ambulensi inotobva kuShurugwe ende ambulensi dzacho ndedzinopinda dust. Nzira dzekunoku hadzina matara. Rakadai vatigadzirisa ipapo pakugadzirisa marodhi kuita kuti maambulensi avapwanwe pazvipatara zvese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti kune zvirongwa here zvekuti makirinika ekumaruwa awane zvinhu zvakadai semotokari dzinotakura varwere, asi hurumende iri kutatarika zvikuru sezvo isina mari. Mari yakawanda munyaya dzezveutano inotobva kumasangano akazvimiririra nenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, Britain neJapan. Zvipatara zvakawanda munyika zvina kana mishonga zvopa kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kurapika. Vana mukoti munyika vari kurongawo kuramwa mabasa zvichaita kuti zviomere varwere vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muShurugwi, ndine Patricia Mudadigwa.
Mubatanidzwa wezvizvaro zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana-siyana zviri muAmerica wakapetwa nezuro muNew Jersey muno muAmerica, sangano reChristian Fellowship International richizivisa kuti mubatanidzwa uyu wakafamba zvakanaka uye wegore rinouya uchange uchiitwa kuNorth Carolina. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kwemusangano uyu Wakatanga nechishanu mutungamiri wesangano reChristian Fellowship International, Pastor Hazel James, vakati vakafadzwa nemafambiro akaita musangano uyu, sezvo vanhu vanosvika makumi matatu vakakwanisa kuuya.
Sangano wafamba zvakanaka. Chandinoda kunyanya kutenda Mwari ndechekuti taive nemadzimai nemadzibaba vakanga vachititsigira muminamato, vakanga vasingarare hope masikati nemanheru,
vachitsinhira, zvakataura mudzimai wavo, murume wapastor Hazel, baba James James, vakati vanotsigira mabasa anoita mudzimai wavo neminamato. Uye zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora nekumwewo zvikoshese kunamata.
Izwi randingakupana baba vari mudiaspora ndeyekuti zvakaoma kurarama munyika yekunze kana usingazive Mwari, nokuti tinoona kuti vazhinji vanouya kunoku vanobatwa nemhepo dzenyika ino. Saka kurudziro ratinongoita ndeyekuti Mwari ndiye anotichengetedza, hazvidi kuti tirasikirwe nokutenda kwedu kunyange tiri munyika yevatorwa.
Gungano iri raisangova nekunamata chete. Vemuzinda weZimbabwe muAmerica vainge varipo pamusangano uyu vachibatsira vanhu kugadzirisa magwaro avo. Varwa Tisara Matsika, mumwe weavo vange vakamirira muzinda weZimbabwe, vakati vakabatsira vanhu vane chitsama.
Taona vanhu vakati kuti vanga vari nezvishuvo zvokuti dei varenyuwa mapasipoti avo ekuZimbabwe, asi tabatsira vakawanda. Vamwe vane vana vavo vachidiki vachiri kuZimbabwe, vasati vakwanisa kuapply mapasipoti vari vega. Saka vanenge vachida a legal guardian or a parent to sign section 5 tatakwanisa isizvo kuvabatsira.
Kunyangwe hazvo gungano iri range risingaite zvematongerwo enyika, mamwe madzimai ainge akamirira sangano reUnited African National Council, UANC, yaimbotungamirwa nemuchakabvu Bishop Abel Muzorewa, vakakurudzira kuti vatendi vakoshese zvematongerwo enyika.
That's the main thing Chachiri Kuchaga Mkatine Zimbabwe. Restoration Yenika Yokwe. For how long shall we wait? For how long shall we just sit and be sent by it? And just be complacent to attend? Did you watch how Nakuti? Ah, amen. Amen. Amen.
Pamusangano uyu pange pane zvidzidzo zvakasiyana siyana zvaisanganisira zvekutanga mabhizimisi. Ndakamirira Studio 7, ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kuNew Jersey.
Chikwata cheDynamos chasimbisa mukana wacho wekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League nekudambura pachakaita chikwata chinochitambudza cheCapes United. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Aya ndiyo mafariro ari kuita vaZebron Sikwela nevamwe vese vemusha weDynamos mushure mekunge chikwata chavo chakadambura Capes United 2-0 pamberi pechaunga chaityisa muNational Sports Stadium nezuro. Vese vaive munhandare iyi vanobvuma kuti Dimbare yaikodzera kutora mapoints ese matatu sezvo vaipotsera mabhora akasimba pagedhe remakepekepe. Panguva iyo maGreen Machine aitamba zvekuda kufadza veruzhinji panzvimbo yekuenda kumberi kunokanda zvibodzwa. Asi mutambo unokundwa nekukanda bhora Mambure, izvo zvakaitwa neDynamos mushure mekuzunza Mambure kaviri. Kukunda uku kwatsimbisa mukana weDynamos wekutora mukombe weLeague sezvo vave pachinhano chechipiri kudarika ngezi Platinum Stars iyo yakarohwa 1-0 neShaban Mine kumaGlass Stadium uyezve pamusoro peFC Platinum. Asi Chicken Inn ndiyo ichiri pamusoro pemakundano aya mushure mekurova Haumine 2-1 nemugovera. Asi kutambura kweHighlanders kuri kuramba kupera mushure mekunge Bhosvo yakarohwa 1-0 pamusha payo neChapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa urongwa hwatangwa nhasi nehofisi yamudzviti kana kuti Registrar General wekutorisa vanhu zvitupa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Urongwa hwekutorisa vanhu zvitupa hwotanga hofisi yamudzviti ichitenderera matunhu ose emunyika. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti vana chiimbo kuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzvare vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 4 Mpandula 2017 ngoChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlelo lukamsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye ingwalo elizweni lonke luqalela mhla inengilikala ngenhlawulo ebikwa inkulu kakhulu.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wehlulekile uya emhlanganweni waseGwanda ngesonto kulandela ingxabangxoza esebandleni.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni okudakayo bakhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyilondoloza abantwana ukuze bengaze bathatha ezidakayo labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lweziphathamandla zikamsitheli lokubhodabhoda ngelizwe zithathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye luqale lamhla kulokukhonona kwabaningi abathi imbadalo yemisebenzi le iningi kakhulu. Abalabazali abazalelwa phandle kwelizwe bamele bakhokhe imali engamadola angamachumi amahlanu kuthi abafuna ukuguqula izithupha zezenge ukuthi baphiwe ezingamakhadi eplastiki inxa zalahleka kumele bahlawule amadola alichumi lanhlanu. Okunye ukubikwa kungaphathanga kahle uZulu ukuthi nxa incwadi zakho zokuzalwa zingakhanyi kahle kumele ube labafakazi njalo uye emahofisini amakhulu hathi kuziphatha amandla lezi. Sixoxelo nobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyedenga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sithola ama-reports lapho ukuthi kunabantu abaningi ade befuna ukuthatha izithupha particularly laba abalahle izithupha ukuthi khabe beqotshwa ngendaba yokuthi kuthiwa bekumele bebhadale ama-$10. So iningi labantu bebengele ama-$10 zona lawo. Njalo le ukuthi kwezinye indawo ukuthi kuthiwa imitshina yangikhona, like for instance I think ithokse okule registration center emachibisa akulalutho olwenzakele ngendaba yokuthi umtshina wakhona adufile. Njalo kuthesi sibuzisisa abanye iningi labantu vele khanye ngani kabakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba khanye ngani abantu beregistry akula advertising abayenzayo. Thina siyabe sikhangelela ukuthi ikakhulu lanxa kulo hlelo olunjalo olwenziwayo so they expect ukuthi like njengaki iplasi ihlala khona kuyaba lezi ncwadi ukhansila iyabhala incwadi le ibhodi ni izindlu zonke esiyabe sisigabeni itshela abantu ukuthi kulo hlelo lelo.
Lona uhlelo lokubhalisa ukuvota lizwa kuthiwa luyaqala nini njengoba sisizwa ukubana imitshina yokuthi abantu bebhalise isikhona elizweni?
Izekhi ibike ya-anonsa yayithe ngenyanga lezayo eka-Okthoba but singazi ngoba thina esifakeza consent uhlelo lolu awuphongi ukugijimela nje. Kumele uqalise ukuthi one kumele ukuthi nxa imitshini isikhona kumele kwenze lokho okuthiwa yi-pilot testing and also enye into ekumele yenziwe kumele kufundiswe abantu bona laba azabe berejistisa abantu ukuthi imitshina yona leyi isebenza njani ngoba khathesi akusafani lakudala laphana ukuthi kwakuphiwa amafomu abantu bebe bephonga ukufila kufomu kuphela. Khathesi it's an issue yokuthi sokufuna izinto ze-technology abantu bona laba abazafumele befundise ukuthi nxa bethatha ama-fingerprints basitana njani iminwe yabantu ukuthi iphume emtshineni kumbe ama-photos nala impikitsha babathatha njani. Bathi yebo kungo-October, u-October sokusela singathi amaviki angaba yi-4 ukuthi afike but akukabi le-training akukavi le pilot testing.
Hello, ke ngonkosazana Ellen Shiriyelenga unobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MTC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ibandla le-MDCT lithi kalikwazi ukuhlupha unkosazana Thokozani Khuphe yena othi umanyano we-MDC Alliance kawenzwanga ngemfanelo. Abantu ababukele okwenzakala kuleli bandla bathi uMakhuphe ukhathazwa izenzo zikamnumzana Morgan Tsvangirai yena athi unguntando kayiphikiswa. Asenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngalolu daba. Kodwa asizweni unkosazana Tabitha Khumalo, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla lo mnumzana Fortune Mlalazi, okubandla le-PDP bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7, umlalazi usungula lingxoxo.
Xa ungavumelani lo mnumzana Tsvangirai uyagongodwa, akukali. Mhlawumbe uMakhubala ngathi uMakhuphe bagongodwa ngobani bani. Kodwa yinto esivele siyazi kusukela ku-United MDC ukuthi abantu kade bevele begongodwa bangaphikisana lo mnumzana Tsvangirai. Unity yabantu akulamuntu ophikisana layo. Wonke umuntu akubanjwane. Kodwa sihambeni ngendlela e-transparent. Not i-witchcraft ade siyibona ukunegotiate ebusuku labantu abanegotiatayo bangikhona kawubazi. Ubona sokuthiwa nanti deal wena sign ubani osayinile namse nisayinile kungazange kube segcekeni. Umnumzana uTsvangirai wahambe siya consult abantu why engasafaki egcekeni lokhu akukhulumelane nabayo nanku sokusegcekeni etafuleni. Ngigceke i-transparent why ingekho.
Ubaba Mlalazi, hayi Mlalazi. Into le yakhulunywa edale yabo inkokheli zethu omama uMakhuphe obakudidi obakulamo bakekhona asonto yakhuluma ngasese bayivumela leyo nto asivumela nemini ukuthi yebonayo athiye sebeyivumile sebephambilini laphana kukhona abakubonayo okungabaqwalisisanga abalisha khonokho kodwa mntu omdala kambe shiwa Mlalazi ekhaya mina nayo isihlezi ngathi ngase sitshayana kithume phandle kithi gogo sitshayane phambi kwaZulu angithi siyavala izivalihlalihlale phanti hayi makhumalo lapha mina kamvumelani lakho lokhu okhuluma ngakho nesizathu salokhu nalokhu nalokhu lapha mvumelani nalokhu amingithi hayi mina ngithi lokhu kuraide ngalokhu nalokhu impumela ye-coalition ayikaphumi ukuthi gaqe ngoba lokho esanelele ukuthi sibone ukuthi kwenziwani njalo sonke savumelana ku-congress resolution ukuthi umuntu ozabe egqethisana namanye amabandla nomprezidenti weBizikirayi omama Makhuphe makonoko obabulavu obakuthi makonoko obakubhedwa obakuthi makonoko ngakho nabengibona ukuthi kwaba liphutha okubehlula ukuthi bahlale bathi no yebo naye ku-congress isavuma ukuthi yena baba Tsvangirai yenza ukukhulumisana nabanye bentu ukubambana nabo bahlehi kubone ukuthi kayisikho.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma lomnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-PDP. Vethule amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today olwethulwa nguGibbs Dube we-Studio 7 enkundleni yokuzilibazisa e-Facebook kukhasi VOA Ndebele.
Good Life Talk lamhla sixoxa ngohlelo lohlangothi lukahulumende olukamsitheli oluphume ijumo lokunika uZulu izithupha zamaphepha eplastiki lencwadi zokuzalwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
I-Commission ebona ngezokhetho kweleKenya ibika ukuba ukhetho olutsha lokudinga umongameli oluphindwayo kulelo lizwe ngemva kokuba imthethwandaba ithe olwenziwe elinyanga alwemukeleki impumela yalo soluza kwenziwa mhla ka-17 ngenyanga ezayo.
Ele China selisole kakhulu umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokwethusela ukuthi ilizwe lakhe lizaquma ubudlelwano lamazwe adlelana le North Korea kwezamabhizimusi ngemva kokuba umongameli wele North Korea eqhubeke ngokuvivinya izikhali zakhe ze nuclear.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni izidakamizwa elizweni bakhuthaza uhulumende ukuba avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuba bangaze bathatha izidakamizwa ngoba isimo saso sibikwa siqhubeka siba sibi elizweni. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
USenta Bravo, osebenza nabenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ngomunye wabasinda kwezokuthatha okudakayo. Yena ke uthi ukuyekethiswa kwale mithetho ingasasetshenziswa ngokufaneleyo ngokunye kosekubangela uqonga kokuthathwa kokudakayo kubontanga.
Ama drug policies wona lawa esiwakhalela yiko kudala sasithi thina sasingangeni emabhawa. Khozo ukuthi umntu umncane ungangeni ebhawa. Noma ukuthi ubaba emnike imali sihambe ethenga utshwala sesingahambi thina sethenga utshwala. But katesi uyabona umntwana ethwele isupa ehamba lemgwaqweni into leyana ayivuli njengabo castle light ukuthi kuyavula kuyakubiza isivale phezulu lokhu yena kuvulwa easy umuntu uyakwazi umntwana kwathi ukuthi avule khonokuyana anathi aphinde avise lisivala afike lapha anike umdala mhlawumbe umdala wangikhona udake kudala uhlezi kananzeleli ukuthi isivale sani sivuliwe yini umbena sivulanga uyavula kuphela phani qesa kunadala futhi abanye katesi beninike abantwana utshwala sikangeli.
Imithetho uSenta Bravo uthi kumele kube yiyo eqondisa ukuvimba ukusabalala kwalolu dubo lokuthathwa kokudakayo.
Mina ngikhula ngani sithi ngibona amapolice bebhupha abantu ukuthi i-public drinking. But katesi umpolisi abone zvine siyale umunye ethwele ikoti siyale bedlule so emchoveni yabona umuntu ekhadi umchova ethwele isupa enathi isupa emchoveni. But umuntu wenalo ungamkunanzela ukuthi umpolisi ngomunye esisikade ethola umpolisi eyakudeda umjova la aphinde ahlezi phakathi endlela phakathi ahleli emjoveni uhambe hambe behamba lana yabenatitshala ehlezi emuva ekhuluma inhlamba ekhuluma into ezingelangqondo esemuva umpolisi uyambona ejibilika kuphela ekhangile nxa ekhangele akulali into ezalikhuluma uyambona umjova esiya uyakhona. So siyanga vele sivela ngapha siyanga sicela ukuthi Smith Leon.
Unkosazana Lilian Ndlovu isakhamuzi semzini weHeathcliff eHarare omunye laye osinde kwezokuthatha okudakayo uthi zinengi izizathu ezibangela ukuba umuntu ikakhulu abasakhulayo njengaye bathathe okudakayo. UMandlovu uqale ukuthatha ngemva kokulahlekelwa ngunina ngomnyaka 2000.
Bengithathe ama drugs utshwala. Benginathe ama strong stuff but kade ngayeke. Ngingedwa phela. Masele ukuthi kungcono ngiyekele kodwa akusebenzi ukuhlala ubedakiwe. Siyakwazi ukuthi impilo enzima kodwa the more you take the drugs the more your troubles ziyengezelela indaba zakho.
Sibikwa siqhubeka sisiba sibi isimo sokuthatha okudakayo eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo kungenani ukuba basemadolobheni loba emaphandleni. Umsekeli wohlangothi olubona ngezabahlaselwa yimikhuhlane yengqondo elizweni unkosikazi Shelly Dokas Sithole uthi njengohulumende bakhathazekile ngalesi simo.
Ama statistics angkhona kubasakhulayo bonke i-65% iyathatha okudakayo. Then nxa sikhangela ezibhedlela kuyabonakala ukuthi 45% kulaba abagula ngomkhuhlane wengqondo. Umkhuhlane wengqondo wangkhona walethwa yikuthatha okudakayo. Then i-57% ema-admissions onke kuzibhedlela ezigcina abagula ngomkhuhlane wengqondo ulethwa ngokuthatha okudakayo.
Unkosikazi Sithole uthi le mithi okumele ithengwe ngokulotshelwa incwadi ngodokotela ama-prescribed medicines. Ngokunye usekusetshenziswa ngendlela engayisiyo ngabasakhulayo laba.
Ama-drugs a-prescribed like homofin, labopepetin, like o-histalics. Bafanele ukuthi ba-prescribe ngudokotela, athathele ukukhwehlela, athathele i-pain, but abasathathi ama-drugs wona lawo ngendlela yona leyo. Bona sebethatha ukuthi bazizwe sebestika. Bona abantwana bathi kustika. Ukustika kwankhona ikuma in one position. So iludubo olukhona esikhangelane lalo.
Lanxa sebelatshiwe, unkosikazi Sithole uthi babuyela kokuphela esibhedlela njengoba bezophinde bakuthathe njalo okudakayo lokhu. Lapho sebelatshiwe, baqonqoselwa ukuba behlukane lakho, okusuka kube ngumthwalo omkhulu kuhulumende oqhubeka isiba lendleko yokubelapha, ikanti leyo mali kungeke kade izosetshenziswa kokunye.
I-9% yabathatha okudakayo. Akumelanga ukuthi ba-addict. Kumele ukuthi ngaye babonwa kuma-outpatients. Then bese bebuyela ngekhaya, ba-continue nge-treatment ngekhaya. But manje okuhluphayo ukuthi bangaze babuyele ngekhaya, bahlangana lalabantu abathengisayo, bese bebathengisela futhi, sebebuyela futhi emkhuhlaneni lona adubalete esibhedlela.
Abezempilakahle bathi liqhubeka liqansa inani labasakhulayo, ikakhulu abesilisa abathatha udakayo ngezizathu ezehlukeneyo, okubalisa ukuswela okokwenza lalapho besanelisa. Abohlangothi olubona ngezokuthathwa kokudakayo lokudalwa kwamacala enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations Office on Drugs and Crime, bebika ukuba phose amakhulu amabili ezigidi zabantu umhlaba wonke besebenzisa udakayo ngokungekho emthethweni, okubalisa imbanje, cocaine, mandrax lokunye okuchiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda ukungethembeki okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wakhe. Lanxa nje ekhangelelwe ukusungula uhlelo lokulwisana lomkhuba lo kuliviki. UMugabe uzasungula umkhankaso lo ngolwesithathu, njalo uzaqhutshwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. UMugabe useke wachothoza iziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lamapholisa phezu kodaba lwe-corruption, kodwa kanengi akula muntu obotshwayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, uNkosazana Thabita Khumalo.
Indlela yokusubhala ebusweni ngobulembu, ngoba umonakalo wokuntshontsha komnotho kaZulu waziwa ngumuntu wonke. Besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo, ngoba abantu bangkhona bayazakala. Uzokuswele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Isesike sabona esikhathini esedluleyo uMugabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa, kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolo hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho, yikho ngithe phambilini ikusivala ngobulembu emehlweni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba le nto ezakwenzakalayo. Lama-commissions lawa anti-corruption asikezi umuntu oyedwa oseke wabotshwa. Yena uMugabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion ecatshileyo akakwazi yacatsha njani. Lanamuhla lokhu sinikele uminista we-mines ukuthi asazise ministerial statement ukuthi kanti imali leyo kwahamba njani. Kodwa kanti ungathoni uyinkokeli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecathileyo wehluleka ukubopha ngimethi ngumuntu oyedwa nje, iphonga umnyamalala nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi le nto azayenza kulanto azayo.
Lona udaba lobuhuquluzi lungaqedwa njani elizweni?
Udaba bokuhuquluzi ungaqeda nxa yena aqalane, ngoba bahuquluza naye. bonke laba abantu abathenta izimali bayahamba bayemhlephunela so ukuthi yena ababuphi sokuzaba nzima ngabadla okokuqala omina kwenza indaba yokuguqula izipheli ngoba sokuvele sokubolile phezulu ngaqale ngokubopha laba abathola imali eningi kwedla laba abaphasi abathola amafufu ngoba bayazakala ungakhangela amapholiseni bayathuma ngabakhokeli babo obasi babo ukuthi namhla ngifunele bopha abantu mina kini esiqhwaneni sami kumele kubuye imali engaka nxa efuna ukuthi sikholwe ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi ngaqale abuphe abantu sizokuthi kunabantu ababudile.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli ze-MDCT.
AbeZimbabwe abedlula inkulungwane bebebuthene eBerea Park eJohannesburg ngempela viki embuthanweni oqoqwe ngabaculi bekhumbula umlandeli wabo wadutshulwa egigini lomculo eHillbrow Theatre. Abezomphakathi abaculi labembusazwe bonke bethule inkulumo besola ubugangi obenziwe ngabanye beZimbabwe kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labantu abedlula inkulungwane abesembuthanweni wokukhumbula umnumzana Allen Ezinzovu odutshulwe wafa ngesikhathi isizwe seZimbabwe sidlubula mahlahana abebebukela amaqembu ezomculo eHillbrow Theatre eJohannesburg. Induna yabeZimbabwe Albert Jelibanzi kumede ngokuxwayise ngelithi lesi sehlakalo kungenzeka sidale izenophobia.
Singazenzi izenzo ezimpi ezinjengalezi, azisisi ebuhleni, azisifundisele abantwana. Siyacela ke lisuke kule zinto ezinjengalezi ukuthi abantu bezihlale phansi bengaphathanga sibhamu uzongena lesibhamu phakathi sikubulala abantu.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu utshele abebebuthene ukuthi akumelanga into enje yenziwe ezweni lokuhamba.
Into engcono yokuthi asihlaleni phansi. Nxa likhuzwana ngemvubu, hlaleni phansi likarabhane ngemvubu, likhuzane. Ma likhuzwana ngamampama, tshanani ngamampama, likhuzane. Kodwa esikufunayo ukuthi lihlale phansi, liphume lesixazululo sakumisa into efana laleyi.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Victor Mpofu, uthe labo njengebandla bayakusola kakhulu lokho okwenzekileyo.
Akukho mnandi ukuthi thina kuyithina esisebenza kabuhlungu kangaka ukuthi sikwazi ukuthi sinikeze abadala bethu abasekhaya ngale ukudla and all that. Kubuye kwenzeke into efana nale esiyenzeke umfowethu babu uButu Phesi.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi bazacela uhulumende weSouth Africa ukuthi zonke izigangi zeZimbabwe kuleli zithunyelwe ekhaya ukuyasebenza katalala emajele eZimbabwe.
Asibathatheni bonke bahambe ekhami prison. Mhlawumbe lokho kungasenza ukuthi sike sihlale ngcono, kungasenza ukuthi sike sisebenze ngcono ngoba sesithwele nzima ngokuganga.
Umculo weZimbabwe njalo osekela inhlelo zabaculi uDJ Mapresa uxwayisa ngenkulumo ememethekiswa ilabo abathi njengoba umbulali kulesi sehlakalo evela eCholocho, vele abantu beCholocho bagangile.
Makuwone uMapresa uthiwo ukuthi uMapresa wonile, ungabizwa kuthiwa abantu beCholocho bawonile.
Isikhulumeli sabaqoqela umbuthano umnumzana Bheki Malinga okhokhela inhlelo zeqembu leMadala Boy and the Shining Fellows uthe benelise ukuqoqa amarandi aphezu kwezinkulungwane ezilitshumi lanhlanu okuyimali ezaphiwa imuli kamuyi. Wathembisa ukuthi kuzaqiniswa ezokuphepha emagegini abaculi.
Bengicela nje baqhubeke bebavele, ma bebona nje phakathi kwabo kunomunye ongani uphethe into engekho right semthembeni bakwazi ukuyiripota nje, noma bengasivezanga bahambe nje ekhoneni batshele i-security ukuthi nangumuntu uphethe into enzima sikwazi ukumkhipha ebantwini isikhathi sisekhona kungakamoshakali.
Umculo-ke owafelwa ngumuyi yiwo obuphambili kulombuthano. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje sekukhonjwana ngeminwe kuqembu leHighlanders lona eliqhuba nzima kulezi nsuku njengoba umqeqeshi Ero Agbay esebeka umlando wokungadlali kuhle phezu kwenkokheli yeqembu athi yehluleka ukumthengela abagadli, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu lelendazo Errol Agbay utshele intatheli zemidlalo ngemva kokunqotshwa kweBhoso liqembu leChapungu nge-1 nyakanyanga ngesonto ukuba ukungabi khona kwabagadli ababukhali yiyo imbangela yokunganqobi kweqembu leli. Njalo isithi lesi simo sidalwe yikuba akuthengwanga abagadli ekuhambeni kwalapho ababekhona.
Umdlalo walamuhla uyibufakazi bokuthi asilabo abagadli, ngoba loba sidlalise abadlali abasakhulayo sehlulekile ukuhlohla, njalo lalabo abathi abagadli silabo bazibonele. Inkokheli yeqembu ihlala isithi ayilamali, asingeke sithenge abadlali, kodwa bephinde bejike futhi bathi abagadli bakhona okungento eqotho.
Ophethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uModern Ngwenya uthi umqeqeshi u-Agbay engacashi ngomunwe ngoba iqembu le-Highlanders lilabagadli abayisikhombisa, iningi labo abaqashwa nguye.
Ucoach nguye wabuya lama-players asayina thina ama-players kwa-Highlanders. Kade kulama strikers angu 9, kwahamba 2 kwasala 7, kasebenzisa bangu 7. EZimbabwe lapha ama-strikers ayawafuna ngobani? Sikhuluma kanje ophezulu ekuhlohleni ngubukhosi Sibanda. Twahamba kudala ulamagoli amangaki? Ule 10 goals. Into nxa sokunzima kanje, hayi ukhoche kakhulu ukuthi hayi lapha mphambanise lokhu lalokhu 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 lalokhu. Hayi khona ukuthi i-executive iphambanisile. Ithe singangena e-ground madoda sihlohle.
Ngeviki edlileyo umqeqeshi u-Agbay ucatshe ngokuthi obe ngumsekeli wakhe u-Amin Somapiri nguye obemudla izithende, ikanti kuli viki ukhale ngenkokheli yeqembu. Njalo umlandeli weqembu uNkosana Nyandeni uthi leyo usola inkokheli ngokungadlali kuhle kweqembu le-Highlanders.
Mina besukume wonto ukuhamba njani ethimu thimu yafa siphelwa yithimu bona bekhanya amelanga siyesale kumele sibajenge ithimu lethu ngayisiselelayo kanti esithembelekile, but bona nawo babhizi babulela iclub sikhanya babulela iclub abantu ngaze behlabaaxaba namaplayers amaplayers alaqala ukhotha alaqala ye wrong kanti sakuxabanisa ukhothi la ama-coaches bodwa ngenxa yezethimu.
Ukunqotshwa kweqembu le-Highlanders ngesonto bekungokwesine ukudliwa kwaleli qembu imidlalo ilandelana. Seliyehlele eli qembu lahlala endaweni yethobamu nomunye engalaneni yemiklomelo. Phezu kwengalane kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele awamayinge-2-1 njalo elile miklomelo ngamashumi amahlanu lanye 51. Endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngamashumi amane lathobamu nembili 48. Njalo linqobele Cape United nge-2-0. Iqembu le-FC Platinum lihleze endaweni yesithathu lile miklomelo elingana le-Dynamos njalo linqobe le-1-1 kanya, kuthi endaweni yesine kule qembu le-Nkezi Platinum lona elile miklomelo ngamashumi amane lesithupha njalo elinqotshwe ngele-Shapane Mine nge-1 kanya. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Summertime, siphelile isama kithi lapha ngwe.
Hayi, siphelile, sisele khona lekhaya.
Sesiyemqandweni impela. Singakayehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Uhlelo lukaMsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa lezinye lubikwa lungathakazelelwanga ngabaningi.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda i-corruption elizweni.
Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande lilale.
Lo Ntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.